Chitsauko 14. Akadzidza kuva nengoni. Ndima 1. Mubvunzo. Jona aifanira kufamba rwendo rwakadini uye ainzwa sei nezvekwaaienda. Jona aizova nenguva yakawanda yekufunga. Aifanira kufamba kwemakiromita anodarika 800, daro raizomutorera unenge mwedzi zvimwe kutopfuura. Kutanga, aifanira kusarudza kuti odimburira here kana kuti otora nzira yakareba asi isina ngozi, obva afamba achipfuura nemumipata uye nzira dzakawanda dzemumakomo. Angangodaro aifanira kunyenyeredza renje rakakura reSiria, kuyambuka nzizi dzakadai serwizi rukuru rwaEufrates, uye kutsvaka pekurara kuvanhu vaakanga asingazivi mumataundi uye mumisha yaiva muSiria, Mesopotamia neAsiria. Jona zvaaiswedera pedyo neNinivhi kunetseka kwaaiita kwaiwedzera. Ndima 2. Mubvunzo. Jona akanga adzidza sei kuti aisagona kutiza basa raakanga apiwa? Pane chimwe chinhu chainyatsozivikanwa naJona. Aisagona kutiza basa iri raakanga apiwa. Akanga ambozviedza. Sezvatakaona muchitsauko chakapfuura, Jehovha akava nemoyo murefu pakudzidzisa Jona achishandisa dutu mugungwa, uye kumununura zvinoshamisa achishandisa hove huru. Papera mazuva matatu, Jona akarutsirwa pamhenderekedzo ari mupenyu. Iye zvino akanga awedzera kuva munhu anoteerera uye anozvininipisa. Ndima 3. Mubvunzo. Jehovha akaratidza Jona unhu upi, asi mubvunzo upi unovapo? Jehovha paakatuma Jona kuNinivhi kechipiri, muprofita wacho akaita sezvaakanga audzwa ndokunanga kumabvazuva parwendo urwu rurefu.
Jona 3 ndima 1 kusvika ku3 inoti: Zvino shoko raJehovha rakauya kuna Jona kechipiri richiti: Simuka, uende kuNinivha guta guru, unorizivisa mashoko andichakuudza. Jona akabva asimuka akaenda kuNinivhi maererano neshoko raJehovha. Zvino Ninivhi rakanga riri guta guru kuna Mwari. Raida mazuva matatu kuti ufambe kusvika kwarakaperera.
Zvisinei, pashure pekunge Jehovha amuranga, Jona akanyatsochinja here? Somuenzaniso, Jehovha akanga amuratidza ngoni, achimununura kuti asanyura, achirega kumurangira kupanduka kwake uye achimupa mumwe mukano wokuti aite basa iri. Pashure pezvose izvi, Jona akanga adzidza kuratidza vamwe ngoni here? Kudzidza kuratidza ngoni kunowanzoomera vanhu vasina kukwana. Ngationei kuti tingadzidzei kubva pakunetseka kwakaita Jona. Mashoko okutonga uye kuchinja kunoshamisa. Ndima 4 ne 5 mubvunzo. Nei Jehovha akataura nezveNinivhi seguta guru uye izvozvo zvinotidzidzisei nezvake? Jona akanga asingaone Ninivhi sezvaiita Jehovha. Tinoverenga kuti, zvino Ninivhi rakanga riri guta guru kuna Mwari. Jona 3, ndima 3. Katatu, nyaya yaJona inoratidza mashoko aJehovha achitaura nezveNinivhi guta guru. Jona 1, ndima 2, 3, ndima 2, ne 4, ndima 11. Nei guta iri raiva guru kana kuti raikosha kuna Jehovha? Ninivhe raiva guta rekare, rimwe remaguta ekutanga akavakwa naNimirodhi pashure pemafashamo. Raiva guta guru raiita seraisanganisira mamwe maguta anoverengeka, uye zvaida mazuva matatu kuti munhu arifambe kubva kune rimwe divi kusvika kune rimwe. Guta reNinivhi raiyevedza, raiva netemberi dzakanaka, masvingo akasimba uye zvimwe zvivako zvakakura uye zvakanaka. Asi hapana kana chimwe chezvinhu izvi chaiita kuti guta racho rive rinokosha kuna Jehovha Mwari. Chaikosha kwaari vaiva vanhu vacho. Ninivhi yaiva nevanhu vakawanda kupfuura mamwe maguta. Pasinei nouyipi hwevanhu vacho, Jehovha aiva nehanya navo. Anokoshesa upenyu hwemunhu uye zvinokwanisa kuitwa nemumwe nemumwe kuti apfidze uye adzidze kuita zvakarurama. Ndima 6. Mubvunzo A. Nei Jona angangodaro akaona guta reNinivhi seraityisa? Mubvunzo B. Tinodzidzei nezvaJona pabasa rekuparidza raakaita? Jona paakazopinda muNinivhi, vanhu vemo vainge vakawanda avo vaipfuura 120,000 vangangodaro vakaita kuti nzvimbo yacho itowedzera kutyisa. Mashoko emuzasi anoti, zvave zvichifungidzirwa kuti Samaria, guta guru reumambo hwaIsraeri hwemadzinza gumi, ringangodaro raiva nevanhu vanenge 20,000 kusvika ku30,000 muzuva raJona, vasingasviki chikamu chimwe chete muzvina chevanhu vekuNinivhi. Panguva yarainge rakabudirira zvikuru, guta reNinivhi ringangodaro raiva iro guta guru pane ose panyika. Ndipo panoperera mashoko emuzasi. Akafamba kwezuva rose kusvikira asvika kunzvimbo yaiva nevanhu vakawandisa kupfuura dzimwe muguta racho, zvimwe achitsvaka nzvimbo yakakodzera kuti atange kuparidza mashoko ake. Aizotaura sei nevanhu ava? Akanga adzidza mutauro wechiAsiria here? Kana kuti Jehovha akaita chishamiso chokuti akwanise kuutaura here? Hatizivi. Kungangodaro kuri kuti Jona akataura mashoko ake nomutauro wake wechiHebheru, ndokushandisa muturikiri kuti ataurire vaNinivhi mashoko acho. Chero zvazvingava, mashoko ake aiva mashoma uye kunenge kuti aisazoita kuti vanhu vamufarire. Akati, kwangosara mazuva 40 uye Ninivhi richaparadzwa. Jona 3:4. Akadzokorora adzokororazve mashoko aya noushingi. Nokuita izvi, akaratidza ushingi nokutenda zvinoshamisa, izvo vaKristu mazuva ano vanofanira kuva nazvo kupfuura kare kose. Ndima 7:8 mubvunzo A. VaNinivhi vakaita sei pavakanzwa mashoko aJona? Mubvunzo B. Mambo weNinivhi akaita sei paakanzwa nezvemashoko aJona? VaNinivhi vakawanda vakateerera mashoko aJona. Hapana mubvunzo kuti angangodaro akafunga kuti vanhu vacho vaizotsamwa uye vaizoita mhirizhonga. Panzvimbo pezvo, chimwe chinhu chinoshamisa chakaitika. Vanhu vakateerera. Mashoko ake akakurumidza kupararira. Pasina nguva, guta rose rakanga rava kutaura nezveuprofita hwaJona hwekuparadzwa kweguta racho.
Jona 3:5 inoti, zvino vanhu vomuNinivhi vakatanga kutenda muna Mwari. Vakazivisa kuti vanhu vatsanye uye vapfeke masaga, kubvira kumukuru wavo kusvikira kumuduku wavo.
Vapfumi nevarombo, vane simba nevasina, vaduku nevakuru, vose vakapfidza. Vakarega kudya. Pasina nguva, mashoko eizvi zvakanga zvasarudzwa nevakawanda akasvika munzeve dzamambo. Mambo wacho akapfidzawo paakanzwa mashoko aJona. Abatwa nokutya Mwari, akasimuka pachigaro chake cheumambo, akabvisa nguo dzake dzakanaka dzeumambo, akapfeka masaga seakanga akapfekwa nevanhu vake, uye akatogara pasi mumadota. Mambo nevakuru vake kana kuti vanokudzwa, vakapa murau wakaita kuti kutsanya kwakanga kwatangwa nevanhu kuitwe zvepamutemo. Akarayira kuti vanhu vose vapfeke masaga, kunyange zvipfuwo. Mashoko emuzasi anoti, izvi zvingaita sezvisingaitiki, asi zvakanga zvamboitika munguva dzekare. Munyori wenhau dzakaitika wechiGiriki, Herodotus, akanyora kuti vaPezhia vekare vakachema rufu rwemumwe mukuru-mukuru aifarirwa nevakawanda, vachibatanidza zvipfuwo zvavo mutsika dzavo dzekuchema. Ndipo panoperera mashoko emuzasi. Akabvuma achizvininipisa kuti vanhu vake vaiva nemhosva yekuita zvakaipa uye chisimba. Achiratidza tariro yokuti Mwari wechokwadi aizoratidza ngoni paaiona kupfidza kwavo, mambo wacho akati, Mwari angadzora kutsamwa kwake kukuru kuti tirege kuparara. Ndima 9 mubvunzo. Vatsoropodzi vakati chii chavasina chokwadi nacho nezvevaNinivhi? Asi tinoziva sei kuti vatsoropodzi vacho vakarasika? Vamwe vatsoropodzi vanoti havana chokwadi kuti vaNinivhi vaigona kunge vakakurumidza kupfidza zvakadaro. Zvisinei, nyanzvi dzeBhaibheri dzakaona kuti kuchinja kwakadaro kwaienderana nokutenda mashura uye kusatana kuchinja kwevanhu vetsika dzakadaro munguva dzekare. Uyezve, tinoziva kuti vatsoropodzi vakadaro vakarasika, nokuti pave paya Jesu Kristu pachake akazotaura nezvokupfidza kwevaNinivhi.
Mateu 12:41 inoti, vanhu vokuNinivhi vachamuka pakutongwa nechizvarwa chino, uye vachachipa mhosva. Nokuti vakapfidza pane zvakaparidzwa naJona. Asi tarirai, mumwe munhu anopfuura Jona ari pano.
Jesu aiziva zvaaitaura, nokuti aiva mupenyu ari kudenga achiona zviitiko izvozvo zvichiitika. Chokwadi ndechekuti hatimbofaniri kufunga kuti hazviiti kuti vanhu vapfidze, pasinei nokuti vangaratidzika kuva vakaipa zvikuru. Jehovha chete ndiye anogona kuziva zviri mumwoyo wemunhu. Kusiyana kwengoni dzaMwari nematongero evanhu asingachinji. Ndima 10 ne11 mubvunzo A. Jehovha akaita sei nekupfidza kwevaNinivhi? Mubvunzo B. Nei tingava nechokwadi chokuti paisava nechikanganiso pakutonga kwaJehovha? Jehovha akaita sei nekupfidza kwevaNinivhi? Jona akazonyora kuti, Mwari wechokwadi akaona mabasa avo kuti vakanga vatendeuka panzira yavo yakaipa, naizvozvo Mwari wechokwadi akazvidemba pamusoro pedambudziko raakanga ataura kuti aizovaunzira, akarega kuriunza. Jona 3, ndima 10. Izvi zvinoreva here kuti Jehovha akafunga kuti paiva nechikanganiso pakutonga kwaaida kuita Ninivhi? Kwete. Bhaibheri rinotsanangura kuti kururamisira kwaJehovha kwakakwana.
Deuteronomio 32 ndima 4 inoti, Iye idombo, basa rake rakakwana, nokuti nzira dzake dzose ndedzokururamisira. Ndimwari akatendeka, asina kusaruramisira. Iye akarurama uye akatendeseka.
Jehovha akaona kuti aisafanira kuramba akatsamwira vaNinivhi. Akacherechedza kuti vanhu ivavo vakanga vachinja uye akaona kuti kuranga kwaaida kuvaita kwakanga kusisina kukodzera. Iyi yaiva nguva yekuti Jehovha aratidze ngoni dzake. Ndima 12 ne13 mubvunzo A. Jehovha anoratidza sei kuti anonzwisisa, anogona kuchinja uye ane ngoni? Mubvunzo B. Nei uprofita waJona waisava hwenhema? Jehovha haasi chandagwinyira kana kuti Mwari asina hanya uye ane utsinye sezvinoratidzwa nedzidziso dzevatungamiriri vezvitendero. Kusiyana naizvozvo, anonzwisisa, anogona kuchinja uye ane ngoni. Paanosarudza kuranga vakaipa, anotanga apa nyevero achishandisa vamiririri vake vari panyika, nokuti anoda chaizvo kuona vakaipa vachiita zvakaitwa nevaNinivhi, kupfidza uye kuchinja nzira dzavo. Jehovha akaudza muprofita wake Jeremia kuti, Panguva ipi neipi yandingataura nezverudzi uye nezveumambo kuti ndirudzure nekuruputsa nokuruparadza, uye rudzi irworo rukatendeuka pane zvakaipa zvarwo zvandakarunyevera. Ndichazvidembawo pamusoro pedambudziko randakanga ndafunga kuita paruri. Jeremia 18, ndima 7 ne8. Uprofita waJona waiva hwenhema here? Kwete, nokuti hwakanyevera vanhu pamusoro pezvaizoitika dai vasina kupfidza. Nyevere iyoyo yakanga yapiwa nemhaka yenzira dzakaipa dzevaNinivhi, idzo dzakabva dzachinja. Dai vaNinivhi vaizotanga zvekuita mabasa avo akaipa, Mwari aizounza mutongo mumwe chetewo pavari. Izvozvo ndizvo chaizvo zvakazoitika pave paya. Ndima 14 mubvunzo. Jona akaita sei Jehovha paakanzwira Ninivhi ngoni? Jona akaita sei Ninivhi parisina kuparadzwa panguva yaaitarisira? Tinoverenga kuti, asi Jona haana kumbofadzwa nazvo, akatsamwa kwazvo. Jona 4, ndima 1. Jona akanyengetera kuna Mwari nenzira inoita sokuti airuramisa Mwari. Jona akaratidza kuti aiva nepfungwa yekuti dai hake akaramba ari munyika yekwake. Akati akanga agara aziva kuti Jehovha aisazoparadza Ninivhi, uye akatoshandisa izvozvo sechikonzero chakaita kuti pakutanga atizire kuTashishi. Akabva akumbira kufa, achiti rufu rwaizova nani pane upenyu.
Jona 4 ndima 2 ne3 inoti, Nokudaro akanyengetera kuna Jehovha akati, Ah, haiwa Jehovha, handizvo zvandainetseka nazvo pandakanga ndichiri kunyika yangu here? Ndokusaka ndakatizira hangu kuTashishi, nokuti ndaiziva kuti muri Mwari ane nyasha nengoni, anononoka kutsamwa uye azere nomutsa worudo, uye anozvidemba pamusoro pedambudziko. Zvino haiwa Jehovha, ndapota, chiura yai henyu mweya wangu, nokuti kufa kwangu kuri nani pane kuti ndive mupenyu.
Ndima 15, mubvunzo A. Chii chingave chakaita kuti Jona ashungurudzike uye atsamwe? Mubvunzo B. Jehovha akaita sei nemuprofita wake aishungurudzika? Chii chakanga chichinetsa Jona? Hatigoni kuziva zvose zvaiva mupfungwa dzake, asi tinoziva kuti Jona akaudza vanhu vose ivavo kuti Ninive raizoparadzwa. Vakanga vadavira zvaakataura, asi iye zvino rakanga risisiri kuzoparadzwa. Akatya kusekwa kana kuti kunzi muprofita wenhema here? Chero zvazvingava, haana kufara kuti vanhu vacho vakanga vapfidza kana kufara kuti Jehovha akanga aratidza ngoni. Panzvimbo pezvo, zvinoita sekuti akawedzera kutsamwa, kuzvinzwira urombo uye kunetseka kuti zita rake rainge rakanganiswa. Zvisinei, zviri pachena kuti Mwari ane ngoni waJona akanga achiri kuona chimwe chinhu chakanaka mumuprofita uyu aishungurudzika. Pane kuti arange Jona pamusana pekusaremekedza kwake, Jehovha akangomubvunza mubvunzo mumwe chete waiita kuti azviongorore wokuti, une chikonzero chakanaka chokutsamwa kwazvo here? Jona 4, ndima 4. Jona akatombopindura here? Bhaibheri harina zvarinotaura. Ndima 16, mubvunzo. Vamwe vangasabvumirana naMwari munzira dzipi, uye tingadzidzei kubva pamuenzaniso waJona? Zviri nyore kufunga zvisiri izvo nezvaJona pamusoro pezvaakaita, asi tinofanira kuyeuka kuti zvinowanzoitika kuti vanhu vasina kukwana vasabvumirane naMwari. Vamwe vangafunga kuti Jehovha aifanira kunge akadzivisa njodzi, kana kuti aifanira kunge akakurumidza kuranga vakaipa, kana kuti kunyange kufunga kuti aifanira kunge akagumisa kare mamiriro ezvinhu ose ari panyika. Muenzaniso waJona unotiyeuchidza kuti patisingabvumirani naJehovha Mwari, nguva dzose maonero edu ndiwo anenge achifanira kugadziriswa, kwete ake. Zvakaitwa naJehovha kuti adzidzise Jona. Ndima 17 ne 18, mubvunzo A. Jona akaitei abuda muNinive? Mubvunzo B. Zvishamiso zvaJehovha zvine chokuita nemupudzi zvakaita kuti Jona anzwe sei? Muprofita wacho ainge aora mwoyo akabva muNinive ndokubva aenda, kwete kumba, asi nechokumabvazuva kwaiva nemakomo aiita kuti akwanise kuona nharaunda yacho. Akavaka kadumba ndokugaramo kuti amirire uye kuti atarise Ninive. Zvimwe ainge achiri kutarisira kuona richiparadzwa. Jehovha aizodzidzisa sei murume uyo akaoma musoro kuti ave nengoni? Jehovha akaita kuti mupudzi ukure neusiku humwe chete. Jona paakamuka, akaona mupudzi wakasvibirira, mashizha awo achiita mumvuri waipfuura nekure wechidumba chake. Akaita seachabata denga. Jona akatanga kufarira kwazvo mupudzi wacho, zvimwe achiona kuvapo kwawo kunoshamisa sechiratidzo chekukomborerwa uye chekufarirwa naMwari. Zvisinei, Jehovha aida kuitira Jona zvinopfuura kungomununura kubva pakupisa uye pakutsamwa kwake kusina musoro. Aida kusvika pamwoyo paJona. Saka Mwari akaita zvimwe zvishamiso. Akatuma gonye kuti rirume uye riuraye mupudzi wacho. Akabva atuma mhepo inopisa yekumabvazuva kusvikira Jona atanga kupera simba nemhaka yekupisa kwacho. Jona 4, ndima 6 kusvika ku8. Murume wacho akasuruvara zvikuru uye akakumbirazve kuna Mwari kuti afe. Ndima 19 ne20, mubvunzo. Jehovha akakurukura sei naJona nezvemupudzi? Jehovha akabvunzazve Jona kana aiva nechikonzero chakanaka chokutsamwa, panguva ino nemhaka yekufa kwemupudzi wacho. Pane kuti apfidze, Jona akazviita munhu akarurama, achiti, ndine chikonzero chokutsamwa kwazvo kusvikira pakufa. Jona 4, ndima 9. Iye zvino yakanga yava nguva yekuti Jehovha anyatsotsanangura chidzidzo chacho. Mwari akakurukura naJona, achitaura kuti muprofita wacho ainzwa urombo nemhaka yekufa kwemupudziwo zvawo wakanga wakura neusiku humwe chete, uyo Jona akanga asina kudyara kana kuita kuti ukure. Mwari akabva apedzisa achiti, ini ndaisafanira kunzwira urombo Ninivhi guta guru, mune vanhu vanopfuura zviuru zana nemakumi maviri vasingambozivi musiyano woruoko rwavo rworudyi noruboshwe rwavo tisingaverengi zvipfuwo zvizhinji here? Jona 4:10-11. Mashoko emuzasi anoti, Mwari paakati vanhu ivavo vaisaziva rudyi kana ruboshwe rwavo, zvaipa pfungwa yekuti vaiita sevana vaduku pakusaziva zvinodiwa naMwari. Ndipo panoperera mashoko emuzasi. Ndima 21, mubvunzo A. Jehovha akashandisa muenzaniso upi kuti adzidzise Jona? Mubvunzo B. Nyaya yaJona ingatibatsira sei kuti tizviongorore nokutendeseka? Unonzwisisa here kuti Jehovha ainyatsorevei nemuenzaniso uyu? Jona haana kana zvaakanga amboita kuti atarisire mupudzi iwoyo. Asi Jehovha ndiye aiva tsime reupenyu hwevaNinivhi ivavo, uye akanga avatsigira sezvaanoita zvisikwa zvese zviri panyika. Jona aizokoshesa sei mupudzi mumwe chete kupfuura upenyu hwevanhu 120,000 kusanganisira zvipfuwo zvavo zvese? Hakusi kuti here Jona ainge ava kungozvifunga iye chete? Chaizvoizvo, akanzwira urombo mupudzi wacho nekuti chete wainge wamubatsira. Kutsamwira kwake Ninivhi kwaisakonzerwa nevavariro dzaivawo dzokungozvifunga here? Kuda kutanda nyadzi kuti anzi akarurama. Nyaya yaJona inogona kutibatsira kuti tizviongorore nokutendeseka. Ndiani wedu asingambovi neunhu wakadaro hwokungozvifunga? Chokwadi tinofanira kuonga kuti Jehovha anotidzidzisa nemoyo murefu kuti tiwedzere kufungawo vamwe, kuva netsitsi uye kuva nengoni saiye. Ndima 22, mubvunzo A. Jona akabatsirwa sei nemirayiridzo yaJehovha yeuchenjeri ine chekuita nengoni? Mubvunzo B. Chidzidzo chipi chatinofanira kudzidza tose? Mubvunzo ndewokuti, Jona akadzidza here kubva pane zvose izvi zvakaitika kwaari? Bhuku rine zita rake rinopera nemubvunzo waJehovha usina kupindurwa. Vamwe vatsoropodzi vanganyunyuta kuti Jona haambopinduri. Zvisinei, chokwadi ndechokuti mhinduro yake iripo. Bhuku racho ndiro mhinduro yacho. Unoonaka, uchapupu hunoratidza kuti Jona ndiye akanyora bhuku rine zita rake. Chimbofungidzira muprofita iyeye, avazve munyika yekwake akachengeteka, achinyora nyaya iyi. Tinoita setinoona murume ati kurei, ati chenjerei, atiwedzerei kuzvininipisa achizunguza musoro wake achizvidemba sezvaanorondedzera zvikanganiso zvake, kupanduka kwake, uye kuomesa kwake musoro achiramba kuratidza ngoni. Zviri pachena kuti Jona akadzidza chidzidzo chinokosha kubva pamirayiridzo yaJehovha yeuchenjeri. Akadzidza kuva nengoni. Ndozvatichaita here?
Mateu 5:7 inoti, Vanofara vanengoni, nokuti vachanzwirwa ngoni.
Mibvunzo yekufunga nezvayo. Jona akaratidza sei kutenda uye ushingi sezvaaiparidza muNinivhi? Tingadzidzei pakupfidza kwakaita vaNinivhi? Tingadzidzei kubva pamafungiro akaratidzwa naJona pakupfidza kwakaita vaNinivhi? Ungada kutevedzera kutenda kwaJona munzira dzipi paunoruramiswa?